baba vatawanda
2023
emvura vakareba kunge mukamutsuri mapurada
veza napatso tanoshumba
aika
Texas
regati kwasisane takapombonoka tatanga gore takafara takafaranuka kuwaura faniga mesi wekusoka moto kuno wakapaka
yeah
nguva yekukorekta maera kutara ukanzwa vachitinda pera
keleku
Manya nezvipanera, hona pandaka tsika parikuyera Manera, heze pandaka tata ndoita fixo
Fixo, ndoita fixo
Hende mawa nichete ndoita lingo
Lingo, ndoita lingo
Mota yandina ine take off
Take off, ine take off
Hende ndiri kushanda never give up
Give up, never give up
Handichata zvekutambisa mukana, ndichingenda uwana, ndatozviramba kana Mandara itamba kamwe Handichata zvemanya uine manyemwe iwe Ndandinda, ndinda Pamunoti handipinde ndichapinda
Texas,
isusu taenda Hende panoda energy seta rova kunda
Naka wanda
Heze pandaka tata ndoita fixo
Fixo, ndoita fixo
Hende mawa nichete ndaita lingo
Lingo, ndaita lingo
Mota yandina ine take off
Take off, ine take off
Hende ndiri kushanda never give up
Give up, never give up
Rekati kwasisane takapombonoka Tatanga gore takafara takafara nuka Kuwaura, fanika mesi wekusoka Moto kuno wakapaka,
yeah
Nguva yekukorekta maera Kutara, ukanzwa vachitinda pera
Keleku,
manya nezvipanera Hona pandaka tsika parikuyera
Manera,
heze pandaka tata ndoita fixo
Fixo, ndoita fixo
Hende mawa nichete ndoita lingo
Lingo, ndoita lingo
Mota yandina ine take off
Take off, ine take off
Hende ndiri kushanda never give up
Give up, never give up
Handichata zvekutambisa mukana Ndichingenda uwana, ndatozviramba kana Umandara itamba kamwe Handichata zvemanya uine manyemwe iwe Ndandinda, ndinda Pamunoti handipinde ndichapinda
Texas,
isusu taenda Hende panoda energy seta rova kunda
Naka wanda
Heze pandaka tata ndoita fixo
Fixo, ndoita fixo
Hende mawa nichete ndaita lingo
Lingo, ndaita lingo
Mota yandina ine take off
Take off, ine take off
Hende ndiri kushanda never give up
Give up, never give up
Handichata zvekutambisa mukana Ndichingenda uwana, ndatozviramba kana Umandara itamba kamwe Handichata zvemanya uine manyemwe iwe
Ndandinda, ndinda
Pamunoti handipinde ndichapinda
Texas,
isusu taenda Hende panoda energy seta rova kunda
Naka wanda
Heze pandaka tata ndoita fixo
Fixo, ndoita fixo
Hende mawa nichete ndaita lingo
Lingo, ndaita lingo
Mota yandina ine take off
Take off, ine take off
Hende ndiri kushanda never give up
Give up, never give up
Texas on the beat